This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musuwe muvhuro chikunguru 20, 2015.
Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa anoti achapa munhu ane ruzivo nekuna vaitaidza mara mari inoita zvirugumi zvemadhora.
Cuba neAmerica dzodyidzana zvakare mushure memakore anodarika makumi mashanu dzakapirana makotsi.
Vashandi vochema-chema nemutongo wedare repamusoro-soro uchaita kuti vabatwe sechikorobho nevashandirwi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri yemurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitaidza mara inoti inotambira danho rakatorwa nemapurisa mukupera kwesvondo rekuisa mari inoita zvirugumi zvemadhora kune ani nani zvake anoruzivo rungaita kuti vadzamara vavanikwe. Asi munin'ina wavadzamara Dr. Patterson Dzamara vanoti mapurisa akanonokesa kwazvo kutora danho iri sezvo mukoma wavo ava nemwedzi inodarika mina apambwa. Mukuru wedivi rematikitiva Law and Order kumapurisa, Assistant Commissioner Crispin Makedenge, vakazivisa kuti kuferefetwa kwaiitwa nemapurisa kusvika pari zvino hakuna chakwati kwaburitsa izvo zvaita kuti vatore danho rekuisa mubayiro wemadhora zviurugumi. Vadzamara vakapambwa musi wa9 kurume gore rino nevarume vanofungidzirwa kuti vasori. Ngatinzwei hurukuru yataita naDr. Dzamara.
Tinoona huri urongwa hwakanaka. Gwaro rakanaka rakatirwa nemapurisa. Asi zvisinei tinoita kukatyamadzika pamusana pekuti zvinhu zvakuitwa mushure nekunge mwedzi mina yapfuura. Saka isu tinenge tangokushuvitanawo mukufunga kuti zvinore mabatiro avo ebasa kumapurisa. Nekuti tariro yedu inenge yekuti ivo vanofanira kunge vari vakatora danho iri. Asi tinoira shuwa mazuva anenge apfuura sezvakaitika apo vozotanga kuchitora danho iroro izvozvoo ndingovawo zvekutikatyamadza. Asi zvisinei tinobva kuti idanho rakanaka nebasa ravo ndezvavanenge vachifanira kunge vachiita semapurisa.
Imiwo semhuri vakakuzivisa here kuti ndo danho rava kutora?
Takangoonawo zvaakutongobudawo mumapepa nhau nemunhepenuro rakasiyana-siyana. Taka tinonge tazivirwa ndedanho rava kutora.
Tichitarisa iyo mari yaiswa $10,000, mungaona here chiri chinhu chingasundawo veruzhinji kuti vange vachienda mberi kumapurisa vachitaura zvavanoziva pamusoro penyaya?
Nyaya yacho yadhoka yoita tunyaya twakawandisa mukati menyaya iyoyo. Dai kwangu kuti pada sekutaura kwanhamboita pakutanga chinhu chakaitika pakatanga nyaya iyi o pakaitika chiitiko izvi vakabva varietawo nekuita mutauriro wakadai semapurisa. Zvinotarisiri kuti chingadai chii chinhu chakagamuchirika zvakayanisa nevanhu.
Tichiona muchitaridza kuti hamuna kunge magarwa nemipasi nemapurisa kuti mukurukure nyaya, muchaenda kwavari here muchida kunonzwisisa pamusoro pedanho ravatora rekuisa mari iri?
Tava nekutaura nemagweta edu vari kutimirira panyaya iyoyo. Zvino nenge tataura navo ndo patitange tava neruzivo ichizive teibata sei nyaya iyoyi.
Vanga vari munin'ina wavaitai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America.
America neCuba dzatanga zvakare kuita madzisawira zviri pamutemo nhasi mushure memakore makumi mashanu nyika mbiri idzi dziri makara asionane. Nhasi mambakwedza mureza weCuba wasimudzwa pamuzinda webazi reAmerica rinoona nezvekunze kwenyika iyi kana kuti State Department. Mureza weCuba wabatana newedzimwe nyika dzinotyidzana neAmerica. America yave nemuzinda wayo muCuba, ukuwo Cuba yave nemuzinda wayo muAmerica. Gurukota rinoona nezvekunze kweCuba vaBruno Rodriguez Pario vanga vari pakusimudzwa kwemureza wenyika yavo pamuzinda wenyika yavo vanga vari pakusimudzwa kwemureza wenyika yavo muno muWashington DC. Gurukota rezvekunze kweAmerica vaJohn Kerry vatambira zviri pamutemo mumwe wavo vaRodriguez Pario nhasi muWashington. Asi kubatana kwenyika mbiri idzi kuri kushorwawo muWashington nedzimwe nhengo dzebato rinopikisa remaRepublicans. Senator Marco Rubio vanoti hapana kunyatsoitwa zvakadzama panyaya yeCuba iyo ine nhoroondo yakaipa munyaya dzekodzero dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inotaura yakazvimirira vaCharles Mangongera vanoti zvaitwa neAmerica neCuba zvakanaka nekuti zvinoratidza kuti nyika mbiri idzi dzava neusahwira hunoonesana zvinhu zvine chekuita nevagari vemunyika mbiri idzi. Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro navaMangongera kuti tinzwe maoniro avo pakudyidzana kutsva kweAmerica neCuba uye zvingadzidzwewo neZimbabwe.
Ndinofunga kuti izvi zvinotiratidza kuti dzimwe nguva nyaya yekuti vanhu vanoramba vakapfumbata chibhakera vachiramba vachisimudza manzwi akafanana neekuti hatidyidzani nenyika yakati kana kuti nyika yakati ndeyeva pambe pfumi nezvimwe zvakadaro. Haisisiri nguva yacho. The world has moved on. Ende izvozvo zvaitika pakati seAmerica neCuba akasike kutanga. Takambozvitaura paya pakasangana vaBarack Obama navaRaul Castro parufu rwaNelson Mandela. Vakange vakamhoresana vakashekana maoko. Zvakanga zviri very significant munyaya dzematongerwo enyika nekuti yanga yanguva yakareba pasina mupresidendi wekuAmerica ambosangana nomutungamiriri wekuCuba.
Muchitaura iroro dindingira ramabata rekuti kutarisa kuti zvinorevei, munoona here Zimbabwe ichizobatawo sezvaitwa neCuba zvekuti aiwa zvakaitika kare zvakaitika kare neAmerica zvakaitika kare zvakaitika kare ngatichiitai zvino zvinoendesa nyika mberi?
Kazhinji kacho chinoitika kana mukatarisa nhoroondo yezvematongerwo enyika pasi rose chinozokonzera kuti pave nekuchinja kwemafungiro kana kuti maitiro. Zvinowanzonge zvaitika kuti pamwe pava nekuchinja kweutungamiriri munyika iyoyo. Mukatarisa kuCuba ikokoko kwenguva yakareba chaizvo munhu ainyanyotukana neAmerica vachitsoropodzana vanga vari vaFidel Castro. Saka pakazobva vaCastro pachiuya vaRaul anova munina wavo zvakaratidza kuti Cuba yakatoita change of policy pakaona pakuchinja direction yekuenda nyika. Saka izvozvo zvinogona kuitikawo muZimbabwe kuti kana pakaitikawo kuchinja kwomutungamiriri tinogona kuona Zimbabwe ichitanga kudyidzana nedzimwe nyika dzainge isimenyatsodyidzana nadzo zvakanaka. So ndinoona sokuti pari zvino izvi as long as vaMugabe varipo handione chinonyanyochinja maererano nemadyidzano atinoita nedzimwe nyika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inotaura yakazvimirira vaCharles Mangongera vachitaura vari paRunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa12080 ne15460 kilohertz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vekambani yekuJapan yeMitsubishi Corporation vakumbira ruregerero pakushandiswa zvine chisimba mukati kwakaitwa vasungwa vekuAmerica munguva yehondo yeWorld War II nekambani iyi. Mukuru wekambani iyi vaHikaru Kimura vakumbira ruregerero kumunhu aimbova musungwa wehondo vaJames Murphy avo vava nemakore makumi mapfumbamwe nemana. Izvi zvakaitwa nezuro muLos Angeles pamabiko akaitwa pachena.
Dare rinokosha remuSenegal ratanga kunzwa nyaya iri kupomerwa vaimbo vemutungamiri weChad vaHissène Habré yekutocha uye kutyora kodzero dzevanhu. Vabre, ava vane makore makumano mwene maviri, varu kuti dare iri harina masimba ekuvatonga asi vanga vari mudare iri nhasi mushure mekumanikidzwa kuita izvi. Dare iri rakaungwa pasi pechibvumirano cheAfrican Union uye richanzwa humbo kuvanhu zana. Vanorwira kodzero muChad pamwe nekomisheni inoda kuburiswa kwechokwadi pachena munyika iyi vari kupomera vaHabre mhosva yekuurayisa vanhu vanodarika makumi mana ezviuru apo vaitonga nyika iyi.
Masangano evashandirwi akaita sere Employers Confederation of Zimbabwe ne Confederation of Zimbabwe Industries anoti ari kufara zvikuru nemutongo wakatorwa nedare repamusorosoro weSupreme Court nechishanu wekubvumidza kugumura vashandi mushure mekuva pachiziviso chemwedzi mitatu. Mutongo uyu unopa zvakare vashandirwi simba rekudzinga basa vashandi pasina kuvapa mari yemudyandigere. Asi masangano evashandi akafanana nere Zimbabwe Congress of Trade Unions anoti mutemo uyu unovadzikirira. Gurukota rinoona nezvevashandi amai Priska Mupfumira vanotiwo hurumende ichaona kuti mutemo uyu wagadziriswa kuitira kuti vashandi vasabatwe sezvikorobo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLiberal Solutions vaRejoice Ngwenya uye mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaGeorge Nkiwane. Tatanga nekubvunza vaNkiwane kuti vanoona sei mutongo uyu.
Chokwadi ndechekuti mubumbi remutemo munhu wese ane kodzero, mushandi kunyanya ane kodzero nokuti makodzero dzake dzinonyatsotsanangudzwa mubill of rights. Asi pane zvimwewo zvinofambirana nekodzero dzevashandi dzakaita sefreedom of association, freedom of choice. Kana mushandi achida kusiya basa anongotaura kuti ndauda kudii ndauda kusiya basa, hazviite kuti muridzi wekampani otiwa hazviite kuti usiye basa nokuti ndichiri kubuda nokuti anenge awanawo basa samwe. Saka mumutemo chaiwo chaiwo ndokunga majaji vanga vachitarisira mutemo kuti pamutemo kana mushandi apindawo mucontract wekuti ndoda kuti ndisevenze ndomaconditions acho awawo. Zvinoneka manje kuti uchitota nokuti macompanies ane anonzi legal persona pamutemo vanonzi vanhuwo. Asi saka pakubhalansa capital yemachinery nemari nevashandi, munhu anenge aisawo mari mucompany anenge achida kuti aitewo zvinhu zvinosimudzira kampani yake.
Vangi wane manzwa zviri kutaurwa navangwenya vari kuti woka ivo varidzi vemakambani vane kodzero dzavo sekodzero dzinongoitwawo nevanhu vanenge vaine vashandiwo kana kudzimbawoko.
Ichokwadi, kodzero vanadzo uye mutemo wangu wachivapa kodzero idzodzo. Baba mutemo pawakataura kuti kana mushandi achida kusiya basa kuda awana rimwe basa rati achade hake, haangobudi ungomuka mangwana kuti ndabuda ndoenda. Anokupa nguva somushandi kuti tsvage mushandi achazotora basa iroro kuti basa rako rirambe richienderera mberi. Ndo saka mutemo wakati aiwa sevashandi kana maawana rimwe basa hamungobudi. Unopa mushandirwi wako mukana wekutsvaka munhu achabata basa rako. Asizve takadaro tinotarisira kuti kodzero zvikuru sei pakuchengetedza vashandi nokuti havana simba. Nokuti pava zvinhu zviviri zvavataura izvi, chokwadi haugoni kuenzanisa capital nemushandi nokuti capital yagara itori nesimba rinotozivikanwa kuti nesimba.
Vangwenya, pane nyaya yanga yakutotaurwa kuti mamwe makambani anga akutoita chamuramba mhuru kugumura vashandi nenyaya yemutemo uyu, chingava chokwadi here kana kuti
aizvi zvinenge zvakutoda vankiwani sevanhu vari kuitawo vane research department vokumatrade unions kuti vanyatsoona nokutiwo dzimwe nguva kana zvisiitwa zvakadaro nevashandi nevashandikwi zvinenge zvangotyurawo mutomo nokuti hazviri kuti hurumende yabva yati hatisina basa navashandi. Ndosandati inini vashandi vanenge vane kodzero kunenge kuri kukanganisa. Asi chiripo ndechekuti wakomana kana tikatarisisawo nyaya dzeforeign direct investment, mutemo chaiwo chaiwo wanga usinyakunetsa vanhu vanga vachingonyatsotarisisa nyaya dzeindigenization. Asi isu tinongorora nezveinvestment vazvichizvizvo mitemo yelabor yakanyanya kugozha muzimbabwe nyange ivo mcos vamufukarewo basa ravo ranga riri kuti vanyatsotarisa kuti hapana here nzira dzingagadzisa mutemo inofambirana nevashandi inoita kuti vanhu vari kunze kwenyika nekuti tingangochema chema tichiti vashandi vemuno ko toratika vanhu vawanewo mabasa dzimwe nguva maindastry achibva kunze kwenyika vachisa mimeshinari nezvakasiyana. Asi kana mitemo ichinzi mitemo yavashandi yemuzimbabwe kuti kana wangoti mushandi ngaapinde kana akushanda 3 months
Apo ka vanki wani hanzi kana vekunze vakutotya kupinda muZimbabwe muchita sekunge maberekera ingwe nemitemo yevashandi.
Ndirikutoshamisika kuti vanhu vachandotaura namwe vanobva muZimbabwe here. Nekuti tine dokumenti ratinoti card declaration. Itripartite dokumenti ratakabvumirana nesi hurumende, vashandi naye vemabhizinesi. Tikanyatsoona kuti tiri kunetsa muno munyika haisi nyaya izvo zviri kutaurika izvi. Tiri kunetsa muno munyika ndechekuti tinochinja mitemo yedu paMarare. Tinongomuka mangwana takati mutemo wangu waiko mangwana kaano umwe izvozvo zvose ndozvinotarisika uye tiri kumeta zvakarewo inyaya yemari taya kutendera kwairi kuita mabhizinesi edu haakwanisi kuita recapitalize nekamusana nekuti mari mabhizinesi edu haana vanhu vati kubhenga.
VaGeorge Nkiwane ndivo mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vanga vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLiberal Solutions vari Joyce Ngwenya vari parunare kumatoposi.
Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rechirwere chepfungwa icho chinonzi chiri kuramba chichikwira munyika. Dr. Sekai Newatiwa, avo vanoshanda senyanzvi yezvirwere zvepfungwa kuchipatara chepari renyatwa vanoti kuondomoka kweupfumi hwenyika kuri kukonzera huwandu hweavo vari kubatwa nezvirwere zvepfungwa. Dr. Newatiwa, avo vanova mudzidzisi kuUniversity of Zimbabwe, vanotiwo pane mishonga inogona kubatsira vari kubatwa nechirwere ichi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navo kuti tinzwe nezvechirwere ichi zvizere.
In our culture, vanhu vaiti rukarwara nepfungwa hatiziri chirwere, mamhepo, zvitokoloshi, kuroiwa, and everything else. But we still tinoziva kuti mental illness kaita some problem with the neurotransmitters in the brain. Illness like diabetes,
zvii zvinonyanya kukonzera zvirwere zvepfungwa?
Chatinoziva mastresses anogona kuuya ari muzvikamu zvakawanda. Mastress ekushayiwa mari, mafees ewana, pekugara, zvekudya, kurwarirwa even physical illness, kufirwa, all these things contribute kuti munhu azoguma kurwara nepfungwa.
Vanhu vangazive sei kuti munhu abatwa nechirwere ichochi chepfungwa? Zvii zvinoratidza?
Zviratidzo zvacho zvinosiyana-siyana kuti nechirwere chaunenge unacho, like the condition itself. Kana munhu ane yatinoti depression, kunongoti kufarira zviro, haana kana simba rekumuka makuseni kazhinji kacho, anongorara mornings iproblem nekuti kuti amuke aite anything hazvigoni. But as the day goes on, anotanga kunzwa kakunge mwiri wake waakunge unoita. Saka vanhu vane depression vanofila zvakanyanyisa makuseni, but as the day goes vanenge vaakunzwa zviri nyani. Kwozoita chimwe chatinoti schizophrenia, munhu anotanga akabvunza munhu anenge auya nawo achaitaura ega achiseka ega, pamwairamba chikafu notanofunga kuti chikafu ichocho chapoizenwa. Saka hai anogona kufunga kuti vanhu vanoda kumukwadza, fanika vanenge vane vatinoti paranoid schizophrenia vanogona kuataka vanhu vari quite close to them. Bipolar chimwe chirwere chacho, uchipompeya neschizophrenia, bipolar inenge ine outcome iri nani. Murwere uyu inenge ine two poles, one side is depression, the other is yatinoti mania. Mania munhu anozoona akazara nesimba, achizoona kunge anogona kuita anything under the sun. They are so full of themselves, vanenge vane yatinoti magrandiose ideas, ekungoti ndine mari yakawanda, pamwe ndii ndichaitwa next president. Kana wao on the other side vanenge vadepressed zvakanyanya.
Munhu achinge afungidzira kuti abatwa iye nechirwere chepfungwa vanofanira kuita sei?
Tinokurudzira kuti kana munhu wangoona hama yako kana waugere naye aakuita zvosinganzwisisiki, kungotaura achiseka ega kungofamba famba vamwe vanobva vatozoita hasha dzakanyanya kungobva waputsama kana mahwindo kana matv kana chii kana vaakuona vanhu vanodaro ini ndinoadvisa kuti kasikai kuuya naye chipatara timoni.
Dr. Sekaini Vatiwa vanoshanda senyanzvi yezvirwere zvepfungwa kuchipatara cheparirenyatwa uye vari mudzidzisi mubazi repsychiatric kuUniversity of Zimbabwe. Vanga vachitaura vari parunare naMavhulasi Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. nasi tiri kutarisa mutongo wedare repamusorosoro unopa vashandirwi masimba ekugumura vashandi basa kana vachinge vavapa mwedzi mitatu uye vachibvavo vasina mari dzemudyandigere.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chevanhukadzi chemaMighty Warriors chatarisana nekudzingwa mumakwikwi ezvemitambo epasi rose emaOlympic Games. Mutori wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipanyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kukundikana kuenda kuIvory Coast kumutambo we2016 Olympic Games mushure mekunge Zimbabwe Football Association ZIFA yatadza kuwana mari yendege. Chikwata ichi chaifanira kusimuka nechishanu manheru zvikazochinjwa zvichinzi chava kusimuka mugovera mangwanani, izvo zvisina kuitika. Izvi zvave kureva kuti maMighty Warriors abuda mumakwikwi aya uye atarisana nekudzingwa makwikwi ezvemitambo yepasi rose maOlympic Games sezvinotaura mitemo yemakundano aya. Izvi hazvina kufadza vateveri venhabvu vakawanda. Mutungamiri weZimbabwe Footballers Trust vaFrancis Munyanya Mutsamba vachiti izvi zvinonyadzisa zvikuru.
Zvinonyadzisa, zviri kushungurudza vatsigiri.
Pamusoro pezvo, ZIFA icharipiswa mazimari mazhinji neveConfederation of African Football mushure mekunyoresa chikwata ichi mumakundano aya vasina mari yacho yekukwikwidza. Vaimbove Chief Executive Officer wePremier Soccer League vaChris Sambo vanoti vari kurwadziwa zvikuru nezvakaitika izvi. VaSambo vanoti vakagara vazviona kuti ZIFA ichadzingisa chimwe chikwata chenyika nemaitiro ayo.
Ndinonzwa kurwadziwa ende zvinhu zvatakagara taona, we could see it coming.
ZIFA iri kukumbira ruregerero kumaMighty Warriors nekuruzhinji rweZimbabwe nemhaka yekutadzisa vanasikana ava kunotamba mutambo wakakosha uyu. Mugwaro rapiwa vatori venhau vezvemitambo, ZIFA iri kukandirawo mhosva kuhurumende ichiti yakaudza hurumende urongwa hwayo hwegore rino rese asi haina kuwana ruyamuro rwemari. Asi mumwe mutsigiri wenhabvu vaIshmael Makwaza vanoti mukuru weZIFA vakabedhuve nevamwe vavo vanofarira kubvuma kuti zvinhu zvavaomera vosiya basa.
Kuona kwangu haZIFA zvayo dai yangu vaMr Dube tokumbira kuti vaingoita step down.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaDube divi ravo panyaya yekuti ivo nevamwe vavo vasiye basa. Panguva iyo maMighty Warriors aive akagariswa mudhishi, maYoung Warriors aive muRufaro Stadium umo vakaita mangange 1-1 neAma Glug Glug yekuSouth Africa mumutambo wekutanga wemakundano e2015 Africa Youth Championships. Zimbabwe yakapotsa yarohwa asi yakazoponeswa nepenareti yakabva kuna Walter Msona kuti ruzhinji rwaive munhandare iyi rusimuke nekupemberera. Maya Warriors ari kusangana zvekare neSouth Africa mumutambo wechipiri mukupera kwemasvondo maviri. Asi maneja weZPC Kariba vaPaul Chimalizeni vanoti Zimbabwe inongoda kutanga kunwisa kuti vapedze mutambo uyu.
Tofana kungo maintaina kuti vasakwanise kugohwesa iwo. Isusu tofana kuita first to score.
Kunyange hazvo chikwata chetennis chakakunda Moldova 5-0 Panguwa imwe cheteyo, Zimbabwe yakazo kwanisa okurova wo India mumutambo we cricket we 2020 muHarare Sports Club nezuro. Asi vari kunyanyopemberera ndeavo vanotevera mutambo wetsiva. Mutambi wemuZimbabwe Charles Manyuchi akaenda ndokunorova Gianluca Fraser wekuItaly pamusha pake munharaunda yechitanhatu mumakundano eWorld Boxing Council International weuremu weWelterweight. Kukunda uku kwasiya Manyuchi achiswedera pedyo nekuda kusvika kurwira mukombe wakakosha wepamusorosoro weWorld Boxing Council uyo una Floyd Mayweather wekuAmerica parizvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguwe atinoverenga tsamba mbozha dzenyu, ma text message, ma WhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Yekutanga inoti ndinokumbira Mr. Jonga muverengewo tsamba yangu. Ndini Kenny Kademaunga, ndiri kuno kwaNyamunga kukaspikiri Tanzwa nekuri mafojika munyika muna mabasa todiko.
Mumwe munyori anoti muri sei Jonga and blessing basa munogona. Ndini Aliston Havana, ndiri kumasvingo kuzaka kwamawere.
Mwanotiwo makadii Jonga na blessing? Zita ndinonzi munorwei muzondi, ndinotsvagawo baba vangu vanonzi Tobias muzingo muzondi. Baba vairwara nepfungwa patakaguma kuvaona muna 1996. Kana paina anoziva baba ava ngaandifonero panhamba dzekusouth Africa dzinoti 27849841031. Nhamba idzi zvakare 27849841031. Ndingafara chose mukandibatsirawo.
Mumwe munyori anoti kwazivai vakomana veStudio 7 mose, ndinokutendai nekutipakurira nyaya dzechokwadi dziri kuitika munyika medu. Ndiri kuno kuSouth Africa, ndinofara vamushamarari kana mukaverenga tsamba yangu. Ndinotsvakawo mwana wangu anonzi Alban Marufu, ndakamusiya kwachiota mugore ra1997 muraini mamuzadzi. Kana paina anomuziva akateerera ngaachainhare mbozha panhamba dzangu dzekuno kuSouth Africa dzinoti 0027 837 187 983, kana dzasekuru T mombe yarara dzekuZimbabwe dzinoti 0774308312, dzekuno kuSouth Africa dzinoti 0027 837 187 983, kana dzasekuru T mombe yarara dzekuZimbabwe dzinoti 0774308312.
Mwanotiwo nawo munopepeta vakomana, tave kungovimba nemi panhau dzechokwadi. Kuno takuvara nenhamo donje kutengwa kwaro kwanetsa. Kukorokoza kupechwe kwaakunetsa zvakare. Kwaiswa mabhiza ekudzinga vanhu, mavhenda odzingwa sembwa pavairaramira. Taakutoshaya kuti nyaya yekuti upfumi kuvatema inogara ichitaurwa, upfumi hwacho touwana kupi? Tikwazisirewo Kevina ari kumushando wake wekuveza ari pamushando wake wekuveza ndoti Desire Gumbeza, matekate namakwanya nakidzai musariri vari pasoma pani apa. Ndisingakanganwe Honorable Roger tazviona paEmpress na Bismarck, ndichiti ngatibatanei tose mapato anopikisa. Ndini munoda wafa kusoma mpani kuzhombe.
Aiva vateereri, nguva yedu ndiyo yaita shanje, asi tinokukurudzirai kuti murambe muchitumira mashoko enyu kuno kuStudio 7 paVOA Shona. Nguva yedu yapera, regai titarise zvakare musoro wenhau dzanhasi blessing.
Mapurisa anoti achapa munhu ane ruzivo nekuna vaitaidza mara mari inoita zviuru gumi zvemadhora.
Cuba neAmerica dzodyidzana zvakare mushure memakore anodarika makumi mashanu dzakapirana makotsi.
Aiwa vadikani, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kune ava rada kunzwa nhau dzedu, teererai zvakare paStudio 7 at voanews.com.
Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndichitimirai zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande. najonga munaudze chirungu.